Ndekutogadzirira kuenda kumashamwari kunotamba Christmas sezvataiita kumba pachinyakare chedu taisangana nemhuri totamba Christmas takasangana ndozvatiri kunoita izvozvo tiri kuNew Jersey tiri kuenda kuNew York kunocelebrata Christmas nevamwe vana veZimbabwe.
Asi zvakafanana here muchienzanisa zvaiitwa kumusha nezvaikuitwa iko kuno kuAmerica kwamuri?
Kuno kuAmerica Christmas yacho haichanyanyonakidza. Dai tati kumba nhasi tisina kutomborara nezuro takarara tichitamba tiri kumagrowth point because kumusha taiziva kuti kana Christmas yasvika tinogeza topfeka hembe dzedu nyowani tienda kumagrowth point plus ndo nguva yaisangana mhuri nemhuri tichicelebrata tiri pamwe chete. Saka zvakanyanyosiyana, tiri kutofunga kuti dai tati kumusha pari zvino.
Asi ivo vari kumusha vari kuchema vachiti hazvina kufanana gore rino sezvo zvinhu zvakaoma uyezve vazhinji havana kuwana mihoro yavo, mapenjeni nezvimwewo. Pane zvamakaita here kukwanisa kuimi kutumira zvinhu kuhama dzenyu dziri kumusha?
Hongu, ndine urombo kuti tinofiririswa nevanhu vari kumba vari kuchema kuti havana kuwana muhoro wavo. Asi isusu sevana vari kuno kuAmerica takatumirawo mari dzekutenga magrosari zvekuti vabereki vedu vari kufara. It's like inini makupeni ndataura navabereki vangu, they were so thankful and they were feeling for those vasina kunge vawanawo chekuti vadye paChristmas. Saka tinonzwa kusiririswa zvakanyanya kune avo vasina vana vari kudiaspora, but kune avo vane vana vari kudiaspora ndinovimba kuti vese vabereki vavo vakavatingirawo zvekuti vafare paChristmas pano.
Mungade kukwazisa here hama neshamwari dzenyu dziri kumusha kana iko kuno kuAmerica?
Ndinokwazisa mushamwari dzangu Helen Chagaresango, hanzvadzi yangu Dzanga. Kumusha ndichikwazisa mai vangu nababa vangu Mr. and Mrs. Mizha vari kumfakose. Ndichizokwazisa sisi vangu vari kuKensington kuHarare. Ndichikwazisa sisi vangu vari kumasvingo kuMara. Ndinovakwazisa, ndinongoti enjoy Christmas yenyu. Nerimwe zuva tichazotamba tiri pamwe chete.